Manera Kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus unosvika pavanhu 32 muZimbabwe, vafa vari vana, sekuziviswa kwakaitwa nehurumende neZuro Manheru.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvino izvi kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura zuro kuti vari kuda ndopavanotozotanga kushanda it full capacity.
Vanamukoti vemuzvipatara pamwe nemakirinika ekanzuro yeguta reHarare nhasi vatanga kunyozera pabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa. Vagari vekuAirport voitiswa tanga vatenga chingwa kuitira kuti utengeserwe hupfu. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru kukwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti kusvika neZuro Manheru vanhu vabatwa necovid-19 vanga vasvika pa32 uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 hunogona kukwira nhasi Manheru apo hurumende ichazivisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzecovid-19. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni 3 uye vafane chirwere ichi vadarika zviuru 112 pasi rose. Chirwere ichi chakatanga kuChina gore rapera ndokuzotekeshera pasi rose izvo zvakaita kuti nyika dzivharwe. Vanhu vanodarika mabhiriyoni 4 pasi rose havasi kuenda kunoshandira kumahofisi ekumabasa kwavo nepamusana pelockdown. Vanamukoti vanoshanda muzvipatara pamwe nemakirinika ekanzuro yeguta reHarare nhasi vatanga kunyozera pabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa nemushandirwi wavo pavanoshanda vakaisa upenyu hwavo patambo vachirwisana necovid-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vakoti vanoshanda paWilkins nepaBeatrice Road Infectious Diseases Hospital au panozivikanwa nekunzi paNazareth vati vaswera vachidziya mushana zvavo vasiri kuita basa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa pakushanda kwavari kuita vakaisa upenyu hwavo patambo kana kuti risk allowance. Mutungamiriri wesangano revakoti vanoshanda vari pasi pemakanzuru reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vasimbarashe James Tafirenyika vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakirinika pamwe nezvipatara zvose zviri pasi pekanzuro yeHarare zvikuru sei paWilkins nepaNazareth.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvino izvi kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura zuro kuti vari kuda ndopavanotozotanga kushanda it full capacity. Otherwise mashandiro avari kuita ndeyekungotiwo zvekutya nekuti vanotya kuti vanogona kudzingwa mabasa.
Vatafire nyika vati vakoti vari pasi pekanzuro yeHarare havanawo zvakare hanzu dzekuzvidzivirira pavanenge vachirwisana nechirwere checoronavirus. Vakati mari yavari kupiwa nekanzuro inoita $100 remadhora pazuva ari muRTGS haina zvainovabatsira nazvo. Vati vachasvitsa nyaya iyi kugurukota rinoona nezveutano vaObedaya Moyo kana kanzuro yeHarare ikaramba yakaisa zvitanda munzeve.
Saka kanzuro inofanira kunge ichibatana nehurumende ichiitawo kuti zvataurwa nehurumende ndizvo zvavanoteedzera kuitira kuti vashandi vange vasingapinde munjodzi iyoyo kunyanya vakoti vanova ivo ndo vanenge vari pamberi pedambudziko iri.
Mwa mgaru wa mmosha wembare, uyorupejigo na chipatara che Nazareth, amaye Aida Sakarombe, vatibane mwana aripa chipatara icha siru kunzuwa zvakanaka, nekudaro kuchikira upenyu we mwana wavo, shishitevera kunyozera kwa vekuitwa nevakoti vekanzuru pabasa.
Tino atinga zvitambire nekuti manesi ngapuwe mari nekuti kupese pano kufambwa kana iyo makombi achandobudawo mari zvino kana manesi asingatambire takutofirwa nevana korera icharamba ichingokura nekuti hapana munhu achatibatsira manesi ngapuwe mari uori ungaubvi vanhu manesi ngapuwe mari vanhu nekuti kana usingashande iwewe zvino muyu munhu ari mukanzuru ngavaone zvekuita ngavapiwe mari chichemo chedu isu tiri munharaunda muno mumbari ngavapiwe mari manesi nokuti urwere izvinezvi zvine urwere varwere vari ikoko tobaendesa kupi saka vanhu ngavapiwe mari ndochichemo chedu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare vaProsper Chonzi vati vanga vari musangano wekuzeya nyaya iyoyi vakati tigozovabata zvakare asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati sangano reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union harina kunyoresa kukanzuro yavo kuti rive rinomirira vashandi vanoshanda vari pasi pekanzuro yavo nokudaro vati havana chekutaura chakanangana nezviri kutaurwa nesangano iri zvicha kadai bazi rezveutano rinoti pari zvino pane vanhu zviuru zvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana vaongororwa chirwere checovid-19 uye pavanhu ava pave nevanhu vana vafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekuEppworth vanoti vari kumanikizwa kutenga chingwa kana mabhanzi kana vachida kuzotenga hupfu weroller mill. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuEppworth vaudza Studio 7 kuti muzvina bhizimisi kuda kwaShe Damson veZanu PF vari kutengesa hupfu uhu pachitoro chavo chekubika chingwa muWard 6 panzvimbo yemabhizimisi yeOverspill vasingatevedze zvinodiwa nehurumende. Munyori wesangano reEppworth Residence Development Association vaPeter Nyapetwa vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika kuti sei chitoro chechingwa chete chiri kubvumidzwa kutengesa hupfu wakachipa uhu.
Zvinotishamisa kuti kana zviri zvehupfu uri kunzi rikuya muEppworth hausi kudirivharwa mumashops etinoziva ari registered. Hupfu uri kuitanga uri kupiwa sematongi wenyika nekuti member yepolitical party ndiri kuoneka iri kudistributa hupfu pabhekari isina kuregister as a shop. Even vemashop vemuEppworth varitosvishikana kuti wai hupfu uri kungopiwa munhu wani echitengesa.
Vanyapetwa vaudza Studio 7 kuti chimwe chinosuwisa ndechekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vanofanira kushandisa nzira dzese dzinobvumidzwa kutenga hupfu uhu, vaDamson vari kuramba dzimwe nzira dzakaita seEco Cash.
Ende vari kuramba Eco Cash havasi kubvuma iyo mari yemzimudhola vari kuda munhu anouya neUS dollar kutenga hupfu hwacho. Vanhu vari kunetsika kutoita sei neupenyu hwavo makuda.
VaMariot Nyauyanga avo vanogara kuOverspill vatsinhira nyaya iyi vachiti kana mari yemakobiri haisi kubvuma pakutenga hupfu.
Hupfu uri kuitwa 70 bond. Asi vari kuti kana unoma US unoya nema US nema bond acho kana ukaenda nema coin ukaenda neswipe vatambire zvinhu tu zviri kushanda iUS nebond.
Vanyawo yanga vaudza Studio 7 kuti nekuda kwezviri kuitika izvi vanhu vakawanda muEppworth vave kutambura nenzara uye hurumende inofanira kuona zvaingaite kuitira kuti vanhu vese vakwanise kutenga hupfu. Mukuru weEppworth Local Board vabatanai masunda veMDC. Mukuru weEppworth Local Board vabatanai masunda veMDC vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hupfu hwakachipa huchitengeswa zvakanaka kune mamwe maward muEppworth, muward 6 kuOverspill ndiko kune dambudziko. Nhasi chaiko vamasunda nevagari vanyorera kuGrain Marketing Board nehurumende vachikumbira kuti vambomira kupa hupfu kune mabhizimisi vanotengesa hupfu vachiita zvematongerwo enyika.
Saka tinoti hurumende dei yanga yagona kutora danho rekuti vanhu vakaita seivavo vamiswe kutengesa hupfu nokuti vanofanira kunge vachiwana havasiwo vari kuwana. Zvakare ndakataura na Honorable Etheridge kureva vakati vachatora danho guru futi kuendesa kumusoro kuti vaise chemo ichocho vanhu vawane kudya nokuti vari kugara vakafonerwa nevanhu vachiti havasi kuwana chibage ichocho chiri hupfu yehwo huri subsidized.
Hatina kukwanisa kutaura navaDamson kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti manyepo ari kupomerwa nhengo yebato ravo vadamson vakati bato ravo rine umbowo hwekuti bato guru rinopikisa reMDC riri kuita zvematongerwo enyika pakugova chikafu chinobva kumasangano anobatsira kuHighfield nekuwadzana. Vamugwadi vati vakatokwidza nyaya iyi kusangano reJoint Operations Command yedunhu reHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapo mavhima vanoti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutengesa kana kugova chikafu. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Godwin Mangusha.
Masangano evarairidzi anotora Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA ari kukurudzira hurumende kuti ione kuti panovhurwa zvikoro varairidzi nevadzidzi vanenge vakadzivirirwa kuti vasabatwa nechirwere checoronavirus. Masangano maviri aya ari kukurudzira kuti pave nemichina yekuti vakwanise kuongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti kwete muzvikoro zvose, uye kuti muve nezvikwanisiro zvose zvinodiwa mukudzivirira chirwere ichi. Masangano aya anoti atora danho iri zvichitevera kumashoko ekuti bazi rezvedzidzo rinotarisira kuwana mvumo kubva kumutungamiri wenyika yekuti zvikoro zvivhurwe, asi hapasati pave nenguva chaiyo yekuti zvingavhurwa riini. Nemuvhuro, PTUZ yakanyorera kumunyori webazi redzidzo ichipa zvainofunga kuti zvingabatsira mukuenda mberi panyaya yedambudziko rechirwere checovid-19 mubandiko redzidzo. Ukuwo sangano reZIMTA Shandra Pera rakanyorerawo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa richisvitsawo pfungwa dzaro pamusoro pekuti zvikoro zvingadzivirirwa sei kubva mucoronavirus. Mutungamiri wePTUZ Dr Takwafira Joe vanoti kana hurumende yakavhura zvakare zvikoro panguva iyo panenge pasati pave nekujeka kuti nyika iri kuenda mberi here kana kuti kwete mukurwisana nechirwere ichi, inenge yarasika zvikuru. Zvikoro zvaifanirwa kunge zvichivhurwa musi wa5 Chivabvu, asi hurumende haisati yatara zuva razvichavhurwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaJou pamusoro penyaya iyi.
Tanyora gwaro kuhurumende zvichitevera tsamba yakabva kuna permanent secretary mushure mokunge taramba kuti vamwe vaida kutitaurira kuti vange vari vatingati maspokesperson yedu, tikati union yega yega ngaikwanise kuti izvitaurire. Saka tanyora gwaro kuna PEMSEC weMinistry of Education tichivaonesa kuti zvii zvinoda kuti zviite kusvikira pakuti zvikoro zvizovhurwa, kana kuti zvii zvinoda kuti zviitwe kuti mazamanation akwanise kunyorwa. Uyezve tanga tichivaudza kuti hazvifaniri kuti tingomhanyira kuti tivhure zvikoro, asi kuti pane zvinhu zvatinofanira kuti titemuonera pamwe kuti zvikoro zvizokwanisa kuti zvivhurike.
Zvii zvamavazivisa zvamuri kuti muite muonera pamwe izvozvo vazvo?
Pane zvizhinji zvatinokurudzira kuti hurumende inge yaita zvikoro zvisati zvavhurwa. Chokutanga ndechokuti pazvikoro apa panoda kuti utsanana huonekwe kuti hwaenda mberi. Saka chikoro chega chega chinofanira kunge chine running water, chingava kumaruzevha, chingava muebenaria. Zvekare chikoro chega chega chinofanira kunge chasupplywa nepersonal protective equipment yevarairidzi, yevana vechikoro inokwanirana nevanhu vari pachikoro, angava magloves, angava mamask, angava maoverall. Uyezve tine matesting kits kuti mwana achipinda pagedhi rapachikoro anochekwawo kuti ungava nedenda here. Patinoenda futi pamaclasses edu zvinenge zvichida kuti tidaro. Maschools mamwe anga achishandiswa semacenters ecoronavirus, zvinoda kuti ave fumigated tisati tafunga zvokunovhura zvikoro.
Mati mambowanawo here mukana wekugara pasi nehurumende muchiuya padivi renyu, kana kuti ndeke kutanga kuti munge muchisvitsa pfungwa dzenyu idzi?
Isu hatisati tagara pasi nehurumende, saka isu tinokudzira hurumende kuti mari dzakawanda dziri kubva kunana UNICEF dai vachipa varairidzi varambe vari intach nevana vavo kuti vana vavo vasasarira.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr Takwafira Joe vachitaura vari parunare kumasvingo neStudio 7.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? kana aripo domain zita rake muwani kwa imi muchisitumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com. Mchidoma zita remunu uyu uyeshe kutitinga mbata sei.
Munyika riri kuramba richishaya simba zvinotyisa kunyange hazvo makambani akawanda anoda mari iyi akavhara kana kuti ari kushanda pazvikamu zvishoma. Izvo zviri kupa kuti kurudziro yehurumende yekuti mitengo yezvinhu idzikiswe kusvika payaiva musi wa25 kurume zvive zviroto. Hurumende inoti yakatara kuti dhora rekuamerica ritengwe nemadhora 25 emunyika. Asi pamukoto dhora rekuamerica riri kutengwa nemari inodarika madhora 40 nemasere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanoti zvingatove nyore ngamera kupinda muburi retsingano pane kuti mitengo yezvinhu idzikiswe.
Mitengo yemuna machi iyoyo yatosara kumashure nekuti rate yakazokwira kuti achimbwa mupengo kusvika pa 48 kana kuti vatenga ma US dollars. Asi tiri muna machi taishandisa kuma 35-38. Saka mitengo yacho inodzika sei. Pamusoro pezvo makambani eZimbabwe haasi kukwanisa kugadzira zvigadzirwa nekushandisa vashandi zvitingati full capacity pachirungu nekuti vashandi vakagara kumba nenhau yelockdown. Saka makambani pavari kutengesa apa hakusi kushandwa zvakasimba sezvaitwa mazuva ese. Pamusoro pezvo vanhu havasi kutenga zvigadzirwa sematengera avaiita before lockdown. Zvoreva kuti mutengo weproduct imwe naimwe waakudhura nekuti kueconomics kuna chinonzi fixed cost. Macost kuna asingachinji sekuti mutengo werend hauchinji. Landlord ada rend yake asi hakuna production, hakuna zvekutengeswa. Saka makambani anonga echida kuzama kuti vakwanise kurecover mari iyoyi.
Asi gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hongu dhora riri kudonha asi hurumende haina kuitira fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
Chibvumirano chacho chatakaita chakaitwa pakutaurirana nepakuwirirana. Asi zvakadaro tazopinda mumashopu iye zvino pane mamwe andafamba mashopu ndikaona zvechokwadi zvinhu zvakadzikira. Kozouya kumwezve kwandanzwa kuti aiwa hazvina kumbodzikira. Zvaakutokwira zvakare. Izvi zvinhu zvakaoma kumutengi kuti munoti mafuta tinga atengesei kana akuita $150. Aiwa zvinenge zvanyanya. Ende chingwa chimwe zvoyanzi chakwira. Zvaakungoita kuti ari kutengesa angosarudza price yaanoda.
Mashoko aya anotsinirwa nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu avo vanoti vamwe vemabhizimisi munyika vajaira kuona veruzhinji vakapfeka madhumbu.
Idonzvo reduwo kuti tinge tichiteedza mitengo ichaparurwa. Tofunga mangwana tichaita mimwe misangano yakasiyana-siyana inenge ichitarisa kuzoparura mitengo inenge ichizotarwa yacho. Nekuti apa hatina kunge tazonyatsopedzeredza tichisa mitengo yacho. Asi danho ratingati isusu haisi price control, hakusi kumbonyikidzana, asi kuti zvaitwa nekubudikidza nenhaurirano.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti ivo havana havo kukokwa panhaurirano idzi. Asi vanoti kunyangwe hazvo vasinei nemuchato wedhongi nebere vanoona zviri zvinhu zvakaoma kudzikisa mitengo yezvinhu pari zvino.
Tisisu takanegosheta zvemaprice freeze kana kuti maprice control. Price control inogona kunge yakanaka kuti vanhu vanowana zvinhu zvakachipa, asi price control ine problem yesustainability nekuti vanotengesa vanhuye vanova supplierwo zvinhu zvavanotengesa. Kana vanhu vese vanosupplier nevanotengesa vakakwanisa kudzikisa mitengo zvinoshanda, asi kana vasingakwanisa kuramba vakadzikisa mitengo masuppliers vakakwidza, retailer haagona kuramba akadzikisa mitengo.
Nezuro Delta Corporation yakawedzera mutengo wedoro nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Mune zvimwe zvitoro makirogiramu maviri eshuga ave kutengeswa nezana remadhora kubva pamadhora matanhatu nemanomwe. Makirogiramu maviri emupunga ainge achiita madhora makumi matanhatu ave kuita zana remadhora nemakumi mana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kunyange hazvo Zimbabwe yakatarisana nechirwere checoronavhairasi icho chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose, zvimwe zvirwere zvakaita semalaria zviri kuurayawo vanhu vakawanda munyika, zvikuru matunhu anopisa zvakanyanya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mudunhu reMashonaland West, vanhu gumi nevaviri vafa gore rino, uye kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 152 vafa nyika yose. Zvave kunyanya kutyisa ndezvekuti zviratidzo zvekuti munhu ane chirwere chemalaria zvakangoda kufanana nezvemunhu ane chirwere checoronavhairas, zvikuru sei kupisa kwemuviri. Amai muchaneta Gariswa, avo vakabatwa nechirwere chemalaria muchinowe svondo rapera, vanoti vakanga votyira kuti vave nechirwere checoronavhairas.
Wagara wandovhunduka akavanga wakutofunga sekuti pamwe ndine yatova COVID-19.
Amai Nomusa Kachepa, avo vakabhadhara mari inosvika mazana mapfumbamwe apo mwana wavo Emilda akapiwa mubhedha mushure mekurwara nemalaria, vanoti mari yekubhadhara kurapwa malaria yakawanda, vachiti chirwere ichi chinofanirwa kurapwa pachena.
Bati yandakatenga inini 8×2 plus 69 ndakatenga kunze, then uye muchipatara yebhiru remuchipatara yanga iri separate.
Amai Kachepa vanoti vakapinda panguva yakaoma sezvo vainge vave kutyira kuti mwana wavo ane chirwere chazezesa pasi rose checovid-19 sezvo zviratidzo zvacho zvakangofanana. Amai Kachepa vanoti havanyatsoziva kuti vana mukoti vakarapa mwana wavo vane ruzivo pamusoro pekusiyana kwezvirwere chemalaria necoronavhairasi kana kuti kwete.
Handisi kuti vaiziva here kana kuti vava vasingazivi, because chokuti vatestise chacho chevhairasi chekorona chachona tinombochiona takangoona zvemalaria. Saka kuti tizive kuti vanga vaine ruzivo here kana kuti vakangotora rwemalaria yavayakatanga kungoti regei teste iyo, hatizivi.
Amai Kachepa vanoti mishonga yemalaria iri kushayikwa muzvipatara sezvo vakapedzisira votenga mishonga kumafamasi uko uri kudhura.
Mishonga yanga iripo imwe yemainjekisheni, asi imwe yacho mainzi mundotenga kupi kunze, taibuda chindotenga kunze chidzoka nayo, but yemainjekisheni yanga iripo, asi vanozoisa futi pabhiri rechipatara.
Mumwe asina kufara nekubhadhara mari yekupiwa mapiritsi ekurapa malaria ndevanhamo chinokuramba vekuAlaska pedyo nechinhoi, ava vanoti vakanga vafa nechirwere chemalaria icho vakazonorapwa kukiriniki yekuAlaska mushure mekutsvaka mari inoita madhora makumi matanhatu. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti chirwere chemalaria chinorapwa pachena kuburikidza neruyamuro rweWorld Health Organization.
No, vanhu havabhadhari, hatitobhadharisi. Izvi zvatinoziva ndozvokuti malaria yagara itori, haitobhadharwa zvachose. Vanogona kana vachibhadharisa maybe malocal authority clinics, but mutemo wehurumende unotaura kuti malaria haidi haibhadharwa, because mishonga iri kupiwa pachena, zvese zviri kupiwa pachena. Saka hatibhadharisi malaria.
Dr. Masocha vanotiwo vari kushushikana neuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chemalaria mudunhu reMashonaland West gore rino. Dr. Masocha vanoti kusvika pari zvino vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemazana mana nevapfumbamwe kana kuti 9409 vakawanikwa vaine chirwere chemalaria vakarapwa. VaMasocha vanoti uwandu hwevanhu vakafa nevari kubata chirwere ichi hwakawandisa kana zvichitariswa kuti chirwere chemalaria chinogona kudzivirirwa zvachose munyika. WHO inoti vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vanofa gore rega rega nechirwere chemalaria pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Kunyange hazvo vechidiki vari kutambira nemufaro homwe yakaparurwa nebazi revechidiki yemari inoita mamiriyoni 10 nemanomwe emadhora emunyika. Vechidiki ava vanoti hurumende inofanirwa kuongorora homwe iyi zvakare yoita kuti ive homwe inobatsirawo vechidiki vanoita mabasa emaoko uyezve vasina mabasa, nekuti ndo vari kusangana nematambudziko akawanda panguva iyo nyika yakavharwa. Mike Hove weStudio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina kuti tinzwe maonero avo.
Ihomwe ichabatsira vari mufomal sector kureva kuti vakaregister mabusiness avo kana kuti maassociations kana kuti maclubs avo, zvichireva izvo kuti vasati varegister ministry ichatorawo danho ripamusoro rekuedza kudzidzisa vakadero kuti vagogona kuzobatsirwa pane chikamu chinotevera. Vanhu vari kuoperata muinformal sector, kune vamwe vanogona kuitawo mukana wekubatsirwa nezvichienderana nekuti zvavataridza pane vaita maassessments acho zvakamira sei. Tikaonekwawo kuti yes, uri muinformal sector asi pane zvimwe zvinotarisirwa zvakaitawo semarecords, mabhuku aunoshandisa kana achinge akanyorwawo zvakanaka. Danho rekuregister harisiro ringagona kukutadzisa kuti uwane rubatsiro.
Vanhu vachatanga rini kuwana access kune homwe iyi?
Vanhu vazhinji vatotanga kuapplya. Izvi zvinorevawo kuti assessment committee ichatifana kutanga basa nenguva iri paido, zvichireva kuti vanenge vatoonekwa kuti zvakakodzera kuti vapiwe rubatsiro urwu vanogona kutotanga kupiwa, nekuti mari iyi itoripo kuministri mari yakato approvedwa.
Chitarisa nyaya yekuti chirongwa chehurumende chelockdown chakatarisira kupera musi wa 3 May. Homwe iyi ichange ichiendera mberi ichishanda here kana chirongwa chichapera?
Chirongwa ichi chicharamba chiripo nekuti homwe iyi yakatoparurwa yose 17 million. Zvore kuti vatotanga kupiwa vakutotanga kusubtracta pahomwe iyoyi. Saka icharamba iripo kana ichinge isati yapera, vanhu vanogona kuramba vachitumira maapplications.
Avanga vari vasungano chisina nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, 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 mburi yeZimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pechirwere checoronavirus chavhiringidza upenyu hwevanhu vakawanda pasi rose. Pari zvino pava nevanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni pasi rose vabatwa nechirwere ichi, uye vafa vanodarika mazana maviri ezviuru kana kuti 200,000. Munyika chirwere ichi chauraya vanhu vana. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kukupa ichirongwa ichisemazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chava kuti tishande tiri kumba. Asi zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panyepfenyuro yeStudio 7 nhasi manheru na8pm.
Atereri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kudzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 28 mabasa 2020 mu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha lwezempila kahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili, 32. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu, 3,170,806.
Lapha besizomeleli Ezra Chisa Swanda Initiative idoneta izinto eTone Grove ukuthi uncedise ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus.
Isibhedlela seTone Grove sakobulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane le-COVID-19.
Ukhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi.
Ingcwethi zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama semali yokuphathisa abasakhulayo sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempila kahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili, 32. Kuthi labakade sebehloliwe ukuba balegciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni lonke jikelele ngokutshona kwelanga layizolo beselizinkulungwane phose eziyisikhombisa, 6,834. Ngothike emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezintathu, 3,170,806. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu phose isigidi esisodwa, 988,469. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 212,056 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lantathu, 33,273 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus. Njalo selibulele phose inkulungwane lengxenye, 1,467, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi, 10,091. Isibhedlela seThorn Grove sakobulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane le-COVID-19 ikakhulu kuzisebenzi zezempilakahle. Lesi sipho sivele ebantwini abathile inhlanganiso ezizimeleyo lezemidlalo. Wena Stacia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Benelise ukwelula izandla benikeza lesi sipho bagoqela umsakazi wakobulawayo owaba lodumo esebenzela iZBC esesisebenza naye njalo kulumsakazo uEzra Chisa Sibanda abenhlanganiso yeDanish Church Aid abeqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn Football Club loAdelaide Shelly onikeze isipho sezigqoko lezicathulo kwasebekhulile abahlala emzini weEkuphumuleni Old People's Home. Limpahla egoqela amamask ama gloves lokunye ijonge ukusetshenziswa ekuvikeleni ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Solwayo Ngwenya emele u-Ezra Chisa Sibanda Initiative uchasisa ngalesi sipho sabo.
Lapha besizomele li-Ezra Chisa Sibanda Initiative idoneta izinto eTone Grove ukuthi uncedise ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kudonetwe amagawu oni amagoggles amaspace suits lama gloves konke konoko kuzancedisa ukufighta icoronavirus.
Umnumzana Juda Ngwenya omele iChicken in Football Association uthi bakubone kubalulekile ukupha imithi yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Siphe ama sanitizers ang-50 ama 5 liters sapha ama dishwashers angu 84 by 2 liters, sapha izinkwa ezingu 50. Isizathu ukuthi lati sihlanganyele ekulwiseni umkhuhlane lo.
Unkosikazi Adelaide Shelley uphe impahla abemzini ogcina asebekhulile owe ekuphumuleni Old People's Home ethi kubalulekile ukupha impahla ezikhudumalayo.
Namhla ngiphe izigqoko ezomqando lesicathulo ngisipha omama abase Old People's Home ekuphumuleni. Isizathu singenisa amakhanda ngomkhuhlane lo owe COVID-19, and umkhuhlane lo ujayele ukubamba kakhulu abantu asebekhulile. So lami ngithe njoba nasihlangene ngaleyo ndaba lapha, lami ngiphe okuncane ukuthi ogogo labana abasekuphumeleni labo bangangena umqalo.
Umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye kakhulu izipho abazithole namhlanje.
Kukhathekile ukuthi abantu bakobulawayo ngakhathake ukuthi bakuliphi isigaba somhlaba balokhe beqhubeka bencedisa ubulawayo ukuthi aveleke kulesi sifo sobhuqazwe se-COVID-19.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubonye kakhulu izipho ezitholiswe leli dolobho. Unkosikazi Ncube uhle wathatha leli thuba lokubikwa ukuba uhulumende usetholise idolobho inkulungwane ezilitshumi zokulungisa imigodi yamanzi eNyamandlovu ukuze idolobho lithole amanzi.
Kumbe uphe iThorn Grove, kumbe uphe impilo, kumbe uphe iUBH, kumbe uphe ekusileni, kumbe uphe ama clinics ethu. You are actually responding to COVID-19. Sithanda ukuthi sibonge kakhulu 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 ngomsebenzi owenziwa ngama well-wishers ethu countrywide, wide, lalaba baku diaspora. Thank you so much ngemsebenzi emihle ngisuka khona ngigijimela ukuya kwamukela umgodi odrilwe ngabanye ekusileni hospital khathesi.
Ubulawayo okwamanje ulabantu abalitshumi asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19 selibulele oyedwa. Izipho ezitholakale namhlanje zikhangelelwe ukusebenza ekumelaneni lemikhuhlane. Okwamanje isibhedlela siphakathi kokulungiswa ukuba silungele ukugcina abantu abangafunyanwa sebele-COVID-19 sebegula. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars, ezakwabelwa osomabhizimusi abasakhulayo ukuthuthukisa imisebenzi yabo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhulumende uthi imali izaqondiswa kwabasakhulayo ukuze kuncedwe asebelahlekelwe imisebenzi ikakhulu labo abakumsebenzi yezandla ngoba kuyibo ababhekane lodubu olukhulu ngalesi sikhathi sokulwisana le-COVID-19. okuningi ngalesi sikhwama langenhlelo zikahulumende zokusiza abatsha abangela msebenzi. UMichael Obe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa loNkosikazi Saliwe Njolomole olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council.
Uhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi njalo abakunhlanganiso zabatsha esingathi wona ngama-cooperatives, ama-associations ukuthi uphathise amabhizimusi abawenzayo njengabantu abatsha. Imali le ikhangelele ukuphathisa ikakhulu ngesikhathi lesikhangalelane lohlupho lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kusobala ukuthi amabhizimusi amaningi alokuphazanyiswa ikakhulu elizweni leZimbabwe sikhangela abatsha ngoba bebesephakathi kokusebenza. Ngakho uhulumende ukhiphe yena 17 million amadola akuleli ukuthi uphathise usukumise abatsha abakumabhizimisi.
Umuntu kumele abe ngebhizimusi enjani ukuze athole leyo mali?
Abatsha laba bakuziqembu ezimbili. Iqembu sokuqala yilawa abakunhlanganiso emphindele njalo ngakhuluma ukuthi abakuma club kuvele lona ugatsha lwabatsha labemidlalo uphumisela iZimbabwe Youth Council. Kuphinde njalo kube lamakampani avele wona esetshenzwa ngabatsha amakampani achiyechiyeneyo.
Laba bazathola leyo mali bazabe bethola malini?
Laba abakuzinhlanganiso esingathi wona ngama-associations bazanikeza imali ezifika yona inkulungwane ezintathu esingathi 3,000. Sithi ke labo abalamakampani abo na-formally registered yiba bazathola ke imali efikisa yona i-5,000 RTGS.
Kulabanye abalamabhizimusi abangela amanye ama-requirements, for example i-company registration okuveza ukuthi inkampani yakhe iyasebenza okusemthethweni, labo bantu bazathola na usizo lukahulumende?
Isikhwama lesi sidinga sona ukuphathisa abatsha ikakhulu labo abalezincwadi labo abaqokekileyo. Ngakho sikhangele ukuthi kwi-informal sector yethu sikhangele labo abalezincwadi ezisemthethweni ahambelana lezidingakalo zona ezikahulumende. Kodwa siyazi ukuthi thina abatsha baningi ikakhulu abaningi bakhona abalazo lezo ncwadi. Kuyazakala lokuthi abaningi bakhona yilabo abangela loba okungatshengisela ukuthi vele yena umuntu ulokusebenza lezandla khona ukuthi abe le receipt khona ukuthi abe le bank account umuntu yabe ngela. Kodwa into ezaba ezahlupa kulesi sikhwama ukuthi sona vele silemibono yokuphathisa labo abavele besebenza belamakampani bebhalise lokusemthethweni belezincwadi ezisemthethweni. Kodwa kungenani lona ugatsha lwezabatsha luthi asingeke sababuyisela emuva. Kukhona ukuthi bangabhalisa kodwa lokhu kungaba bazancediswa bona phansi kogatsha lwe-social welfare.
Ngike ngaxoxa labantu abajiyeneyo abakumsebenzi wokuthuthukisa abatsha elizweni bayashala uhulumende ihlombe ngenxa yokuthi kuveza ukuthi uyazama ukuthuthukisa intsha elizweni, kodwa bona bathi uhulumende kwakumele aqakathekise abatsha abangela imisebenzi. Awusitshela umbono wakho?
Ngiyawuzwa umbono wokuthi ngabe uhulumende yena ephathisa labo abatsha bethu abangela imisebenzi. Kodwa singakhangelesisa futhi laba bona laba abaphathiswayo babuye bazihlanganisa babuye babumba yona inhlanganiso zabo kuba lula ukuthi baphathiseke kuhulumende loba ngezinye nje inhlelo ezichiyeneyo. Ngoba ukuthi umuntu ezimele nje lapha kuyahlupha ngoba kade siyabona vele ayisilo lodwa ilizwe leZimbabwe esingathi lona lilokusilela kwemisebenzi. Kodwa uma abatsha bangathola yonethithi wona ama-entrepreneurial skills bathola khona ukuphathiseka kunhlelo ezinjengalezi ezibuya eziphathisa abatsha.
Uhlelo lukahulumende lwe-lockdown lukhangela ukugqiba ngeviki ezayo. Ngaphambilini kokugqitshwa kwalolu hlelo abantu bazathola na ithuba lokuthola leyo mali?
Lesi sikhwama sizalokhu sisiya phambili loba i-lockdown yona isiphelile. Loba yena umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile kodwa kusiya ngokuthi isikhwama lesi selisisele mali na.
UNkosikazi Saliwe Njolomole lilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council ubexoxa loMike Obe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Yebo 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 mthwakazi omuhle liyanqoswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sikhuluma nje sokulabantu abedlula izigidi ezintathu asebehlaselwe yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele. EZimbabwe sibe ngamachumi edlula amathathu asebehlaselwe. Silusize ukuthi alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMikeobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane siziphiwa nguSthandekile Mhlanga.
Ngwezivela kwamanye amazwe ngamafichane, indiza mchina zama drones kwele South Africa zincedisa ukusakaza umlayezelo wokuthi abantu bazivikele njani kugcikwane le-COVID-19. Umanisipala weTarzan eLimpopo nguye okhokhela lolu hlelo esebenzisa ulimi olukhulunywa ngabaningi kulindawo. Umkhokheli weNorth Korea, umnumzana Kim Jong-un, obikwa egula ulokhu engabonakali emphakathini. Imisakazo lamaphephandaba ethule imbiko ehlukeneyo ngalolu daba, njalo iziphathamandla zalelo lizwe zibikwa zisithi uyaziphilela.
Kathesi wathi sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni kudaba olumayelana lezenotho.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi amankampani athwele nzima ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe azaphathiswa phansi kwesikhwama esizasungulwa kunsukwana ezilandelayo. Uncube wethulela amazwi izolo ngemva kokwethekelela isibhedlela sekusileni kobulawayo lesikolo seMidland State University eGweru. Kodwa abakhona abakhonona ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu ngalesi sikhathi besithi imizamo yakhona iphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wazise ukuba useqalisile ukuphathisa abantu abaswelayo abaphila ngokuthengisa izitaladeni ngemali, kodwa kuze kube lamhlanje abaningi belokhu beyibuza limali. Kesizwe imbono yomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izithelo lembida ebulawa yiVendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Ye, amanyathelo la athethe nguhulumende alakho sibili ukuphazamisa impilo zabantu abazisebenza abaphila ngokuthengisa. Kodwa ke akusosimanga njengoba sisazi ukuthi lo ngumkhuhlane osimemetheke umhlaba wonke, lati lapha eZimbabwe sesilomuntu osetshonile, omunye usele obanjwe nalo mkhuhlane.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Lovu olilunga lebandla le-MDC Alliance uthi okuningi ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu kuphuma emaphephandabeni kuphelele khonapho nje.
Lokho ngokuqala ukuzwa ukuthi kule mali enjalo ezanikwa ama-companies. Okwesibili ukuthi ke nanxa ingaba khona leyo mali, it's obvious sikhuluma ngelizwe leZimbabwe, sikhuluma ngohulumende okhokhelwa ngumnankagwa, kuzabe kuzayenzeka ukuthi labo abangamalunga eZANU-PF kube yibo abatholayo leyo mali. Abantu abaningi bayithole leyo mali. Yikho ke thina sithi hatshi into engasebenziyo into nje eyenziwa kusenziwa ipublicity ukuthi kukhanya ingani uhulumende kamna ngigagoko lento ayenzayo kodwa ke ekuqinisweni public akulanto enjalo yenzakalayo.
Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ongezelele esithi soyicela isivuthiwe.
Imali le imali esizwa emaredweni njalo ayicaci ukuthi khona imali leyi izavela ngapi njalo izanika abantu abanjani njalo kumele uyenze njani ukuze uyithole imali leyi. Siphonga uyizwa emaredweni bekhuluma nje bekhuluma kunews lapho ukuthi khona kuzaphiwa izimali abantu abalama companies lama shops amancane kodwa hayi ngokubona kwethu lokhu ngokunye kwezinye iy'ndlela zokuphongaufuna ukuthabisa abantu ngezinto ezingasizo.
Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Jirotsa laye ngomunye wabathi imizamo kahulumende kayisiyo eqotho.
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo okwakathesi khonokho ngezwa sokuthiwa ufuna ukuphathiswa amabhizinisi amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshele imali abafana abelunga lezanup f ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhuba wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sangu-minister of finance ukuthi baletha yona le iprogram baletha umbiko ukuthi sokuqhutshelwa ama youth imali. Ama youth alapha kobulawayo aapplya kwaswelakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali. Abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare. So sesikwazi ukuthi vele into le vele yinto yokubhayizisa abantu yokuvala abantu amehlo ukuqhutshela abantu beHarare. Uzakhumbula futhi mfowethu Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan, i-business proposal wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu, afuye lengulube ezindaweni zeMarsh Central. Bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani. Babona vele akula even isilugu esisodwa esenkukhu. Babona vele kuligceke vele lingelalutho, kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le bhizinisi khonaphaa. So hhayi, lokhu kuvamekile, siyakwazi elizweni.
Umphathintambo wezemisebenzi kaZulu i-Public Works umnumzana Paul Mavima ucebise amankampani ukuthi angaxothi izisebenzi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Lanxa kwezinye indawo zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane we-coronavirus, inzalo yakugodlwayo kayimelelanga ukuthi ize ikhangizwe lolo lwazi. Ukwenqabela lolu dubo lokungatholi ulwazi olweneleyo, abanye abadabuka eFilabusi esigabeni seMathebeleland South basungule inhlanganiso zokuthuthukisa lesi siqindi. Basungula njalo amaqembu okukhulumisana beyabelana ulwazi enkundleni zokuxhumana ebulenjini yeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umnumzana Nkululeko Chuma ochasisa kabanzi ngabakwenzayo njengenzalo kagodlwayo.
Njengenzalo kaGodlwayo siphume lama initiatives amabili eyokuqala ibithiwa ithiwa iGodlwayo Community Development Trust. IGodlwayo Community Development Trust inhlanganiso ebunjwe izakhamiza kwaGodlwayo esendaweni ezishiyeneyo. Oko sasiqale ngakho ukuthi sasivule inkundla ku social media ku chat group okuthiwa iGodlwayo Development Forum. Sithe sikhulumisana si kunkundla le kwasokuphuma imbono yokuthi thuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu bakwabantu abanjani si lethe ezinhlelo ezizakhangela ukuthuthukiswa kwesigaba sakoGodlwayo. Yikho ke sibunjwa lenhlanganiso iGodlwayo Community Development Trust sayiregister as a trust. Sasesibumba ke futhi inhlanganiso le iGodlwayo FM Initiative ukuthi ke ibe inhlanganiso ezakhangela into zemedia ohanjiswa kwembiko esigabeni sakoGodlwayo. Nxa kusiba lethubo uhulumeni sithi sengena kuhlelo lokuthi anike izigaba ama license ukuthi izisakaze lati sitholakale njengoGodlwayo singcini lati sibe lesitiji koGodlwayo esizasakaza indaba zakoGodlwayo. So ngalokho ke kuthe kunjalo ke njoba sewuqhamuke kumkhuhlane weCOVID-19 yobangela ligcikwane leCorona sasesi ubona kufanele ukuthi sibe lendlela yokuhambisa impiko ebantwini bakithi ukuze bathole ulwazi mayelana ngalolu gcikwane. So sakwenza lokho ngokuthumela impiko kuma chat group. Savula ke chat group ebithiwa yinsiza Corona Alert lapho besixoxa khona labantu bakisibachasisela. Kanti futhi sasebenzisa chat group iGodlwayo Development Forum, sasebenzisa chat group eGodlwayo FM ezimbili ama chat group lawo ukuthi sichasisele abantu ngegcikwane leli. Kuyikuthi sinanzelela ukuthi imbiko ebivela kuhulumeni ibiphuza ukufika ebantwini abantu lokhu bengazwisisi. Njalo ithi nxa ifika ilotshwe ngesilungu kanti abantu bakithi abaningi bazwisisa ngcono nxa bebala ngelimi lesi sinto. So kuthe kunjalo kuma chat group lawa sasesinxusa abantu abaqhathekileyo abe yibukhokhele esigabeni ukuthi bafundise abantu batho ukuthi solungiselelweni malungiselelo bani kanti kungapi lapho lesikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Chuma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko kokugodlwayo. Sizaqhubeka ngale ingxoxo kusasa. Uhulumende weLebotswana usebike ngokuqhelisa isikhathi sohlelo lokwalisa abantu ukuhamba-hamba olwe-lockdown ngeviki elilodwa njengendlela yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19. Lokhu sekunike abanye abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe, iningi labo elibhekane lobunzima, ithemba lokuthi impilo isizaphose ibuyele kusimo saphambilini kwe-lockdown. Yintethele izindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweLebotswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakweLebotswana ubike ngomvulo ntambama ukuba ilizwe lakhe lizaqhubeka ngohlelo lwe-lockdown kusiyafika mhlaka 7 kuNkwenkwezi. Kodwa eBotswana izaqhubeka ilokhu ibamba umthetho kuze kufika u-22 uNkwenkwezi, kuyindlela okwalesiqiniseko ukuthi akulabanye ababanjwa belomkhuhlane we-coronavirus.
The COVID-19 Presidential Task Force advised the national lockdown.
I-committee ye-COVID-19 Presidential Task Force icebise ukuthi kwengezwe i-lockdown ngeviki elilodwa kuqala mhlaka 1 kwenkwezi kusiya mhla ziyisikhombisa kunkwenkwezi, kuthi amaviki amabili alandelayo siqale ukuyekethisa. Lokhu kuzakwenzakala uma sibona ukuthi kulokuphumelela kwesikwenzayo.
ELebotswana seliphose lifike iviki lingazange libhalise umuntu obanjwe legciwane le-corona. Kuze kufike lamuhla kulabantu abangamachumi amabili lambili ababanjwa umkhuhlane we-corona kweLebotswana, kuthi oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana bathi kuyathembisa ukuthi uma ungaqhubeka ungela nani eliphezulu lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus, uhlelo lwe-lockdown lungaqala ukuyethiswa mhlaka 7 Nkwenkwezi. Umnumzana Mthabisi Dube oweZimbabwe seHaveron uthi impilo inzima kuye wonke umuntu ngesikhathi se-lockdown, ngakho kungaba zindaba ezinhle uma impilo engaqala ukubuyela esimeni sakuqala.
Akulula ukutshona uhlezi ungazi ukuthi kusasa injani. Zindaba ezithembisayo ukuzwa ukuthi eLebotswana lilakho ukuqala ukurelaxa ama-restrictions awe-lockdown. Noma nje i-health yabantu kumele ifakwe phambili. Abanye bethu badubeka ngesikhathi lesi bengela ngisho abangakudla ngoba bephila ngama-peace jobs. So siyakuthokozela kakhulu ukuthi uhulumeni athi ama restrictions azo azo relaxwa kancane.
Omunye ophila ngokubamba-bamba imisebenzi yama-peace jobs, umzana Nkazimulo Moyo, uthi noma nje bekhathazeka ngezempila kahle ngesikhathi se-coronavirus, kuqakathekile ukuthi ezinye izigaba zomnotho ziqale ukuvula kuze abantu benelise ukuphila.
Abanye bethu babuyele ekhaya ngenxa yobunzima obulethwe lockdown. Kungaba kuhle uma kungaqalwa ukuthi ezinye indawo zivule ukuze senelise ukuziphilisa.
Umongameli Masisi uthi kungedlula u-7 kwenkwezi kungabangala abaningi abatholakale belomkhuhlane we-coronavirus kuzaqala ukuvulwa amabhizimusi kancane kancane. Noma nje kulethemba lokuthi eleBotswana ngenxa yenani eliphansi labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqala ukubuyela isimeni sakuqala, kungaba yindlela ende ngoba ungaziwa ukuthi isimo singathatha yiphi indlela kusasa. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Isikhathi asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili. Olivalelisayo, uMpraxedes Jeremiah.